This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manira kana kavatereri tinosangana zvakare manira anasi uri musi wechina chikunguru 17 2014.
Makaterera ku Studio 7 nefenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemiri nichitaya zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Mutungamiri wenyika anotuka Britain achiti ndiyo iri kufurira zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvipotere kunyika iyi.
Sangano rinomirira kodzero dzevatori venhau roshushikana nekunonoka kugadziriswa kwemitemo inotyora kodzero.
Zimbabwe yoonekwa nepasi rose seiri kugona kufambisa chirongwa chekudzivirira utachiwana hweHIV.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Sangano reMedia Institute of Southern Africa muZimbabwe kana kuti MISA Zimbabwe rinoti riri kushushikana zvikuru nekunonoka kuvandudzwa kwemitemo inotyora bumbiro idzvare mitemo yenyika. Mugwaro raburitswa nesangano iri, MISA Zimbabwe inoti gore ratodarika kubva pakatambirwa bumbiro idzvare mitemo, asi hapana chimbi chimbi iri kuitwa yekugadzirisa mitemo inotyora kodzero dzevanhu. MISA Zimbabwe inoti izviri kuita kuti mamwe mapoka akaita semapurisa arambe achishandisa mitemo iyi mukumbunyikidza kodzero dzevanoita zvenhau pamwe nevanhuwo zvavo nemasangano akazvimirira kuburikidza nekuvarambidza kufora kana kuungana.
Sangano iri rinoti kunyange hazvo Committee Information and Media Panel of Inquiry kana kuti IMPI iri kuita basa rekuunganidza pfungwa dzevanhu pamafambisiro enhau munyika, rinoshuvira kuti zvichaburitswa neimpi zvichatambirwa zvichigadzirisa zvinetswa zviri kukonzerwa nekusanzwisiswa kwemitemo kuripo pari zvino. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzekufambiswa kwemashoko uye vachishanda vakazvimirira vatakura zhangazha kuti tinzwewo pfungwa dzavo.
Iyo sanganiro yenhau remisa riri kutaura chokwadi kuti hongu kwapfuura gore kubva pakaitwa referenda nebumbiro remutemo idzva uyezve pakazoitwa maelection zvekuti kuitwe hurumende yaapo, asi hapana chirinyanyofamba panyaya dzekuti kufambiswa kwemashoko kunyatsosunungurwa. Asi chikuru chavanofanira kubvunzawo ivo vemisa ndezvekuti mabasa ari kuitwa nemamwe mapanel akaita senezve MP ari kuitwa nemaMP ari muparliamendi kazinevo vari kuhurumende inofanira kutobvunzurudzawo kuti vari kumbonyanyoita sei kuti zvinhu zvifambe. Saka haisina yekuti vanongoisa statement kutobvunza nekutotaura kuti nhingi nanhingi nanhingi havasi kukwanisa kuita basa rake nemazvo.
Tinoonawo zvakare kuti iwo mitemo mizhinji iri kuchemwa iyi iri mumapazi akasiyana-siyana ehurumende. Chii chiri kuitawo kuti iwo masangano ari kuchema aya atadzi kungonanga kumapazi ivaya vachivati tigadzirisirei mutemo uyu, voendawo kune rimwe bazi tigadzirisirei mutemo uyu?
Nyaya yekuti mabazi acho ehurumende anenge ari kunzenga-nzenga nekuti vekuministry of justice and legal affairs vanogona kuti aiwaka tiri chiri kuongorora mitemo iyi nekuti mitemo yese kuti ichinzwe inoyakwatiri kana kuti kune cabinet committee inodai vekuministry yekufambiswa kwemashoko vanenge vachiiwotichido tinazvo but hatifanisi kumhanyisa zvinhu izvi. Saka nyaya yekunzenga-nzenga nyaya, asi chiripo chai chaicho ndechekuti dai vanga vachida vanga vachida kukurumidza kugadzisa zvinhu zvakawanda pamitemo yekufambiswa kwemashoko vangadai vakaita kare, asi vari kunzenga-nzenga nekuti dzimwe dzenguva vanenge vachifunga kuti tikanonoka kana kuti tikati ava ndo vari kukanganisa zvinhu hazvizofambi nekuchimbidza.
Matauro wenyaya yekomiti yakaita seimpi nevamiriri vedare reparamende nhengo dzeparamende kuti vane zvavari kuitawo, mungaona here zvinhu izvozvo zvichizotambirwa nehurumende?
Zvinhu zvacho handione zvichitambirwa nehurumende nekuti mashandiro ari kuita iyo komiti yeimpi haana kujeka, haasi pachena. Kazhinji kazhinji inozva kuti vazoenda kwakati kana zvambomiswa kana vari kutukana pachavo zvinobuda mapepa nawo. Handione vachiita zvinhu zvichazvozvi nehurumende kana kuti mapato ese ehurumende avaita zvinhu zvine musoro. mabasa ari kuita pari zvino haana kuchekeswa kuruzhinji rwezimbabwe kana kuchekeswa kumama NP akatopopota nenyaya yekuti hatisi kuziva chii chiri kuitika uyezve kunevo vemisangano inoona nezvefambiswa kumashoko vari kubvunza kuti ko nei dzimwe dzinge hatisingatombozivi misangano iri korinini kana kuti materms of reference kana kuti mirao yekuti NP yacho ivepo ndeyapi
zvii zvamungakurudzirawo savazhangazha
kaita kutogadzirisa zvinhu izvi ngatitei tisingatauri kuti bato chairo chairo ndemipi katinge tai tichitarisa atinoti maprincipal edemokrasi
vanga vari nyanzvi munyaya dzenhau vachishanda vakazvimirira vatakura zhangazha vari parunare muHarare nestudio 7 vazhangazha vakamboshandawo semukuru wemisa zimbabwe
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vapomera Britain mhosva yekushandisa zvizvarwa zveZimbabwe kutsvaga upoteri kunyika iyi senzira yekusvibisa zita renyika pamwe neraivo vaMugabe. VaMugabe vataura mashoko aya pamarinda anovigwa magamba enyika eNational Heroes Eka nhasi. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamarinda anovigwa magamba enyika paHeroes Eka nhasi, vaMugabe vati Britain yakashandisa zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvitsvage upoteri kunyika iyi iine chinangwa chekusvibisa zita renyika pamwe neravo nepamusana pekutorerwa kwakaitwa varimi vechichena minda nehurumende yeZANU-PF.
Passport, unotsvaga passport ndivo vaenda kuBritain ivavo. VaMugabe vari kutidzvanyirira. VaMugabe aiwa tiri kuiswa mujeri nhema dzichingorehwa nhema ipasipoti yaVaMugabe iyo yekuti ubude nayo ndichikupa pasipoti ndine mhosva ndiri kuda kubatwa navaMugabe wapiwa pasipoti maBritain ndo zvavaida kuiti zita kwete chete rangu asi renyika yedu rendi pasi makazvisunungura mutanda varungu tinoda kunyadzisai onai zvamuri kuita vanhu vari kumhanyira kuno kuBritain vachiti tiri kuzvanyirirwa
vaMugabe vati ivo nehurumende yavo vamire pachokwadi havasi kudzvanyirira vanhu munyika
asi takaramba takashinga tichiti aiwa kana tiri pagwara rechokwadi chokwadi chinobuda imi muri pagwara renhema nhema dzenyu hadzimbofa dzakakunda chokwadi chatiri nhasi uno zvaita sei veBritain vaakuti vanhu venyu taakuda kuti vadzoke tibatsirei tipei tivape masamba ekudzokesa komakambovatora sei vakatorwa kani vachiuya nechichemo chekuti tiri kudzvanyirirwa ko makuvada kuvadzosa zvakare kudzvanyirirwa vaMugabe
mumashoko anga ari mugwaro remashoko avanga vachitaura paHeroes Eka ayo avasina kutura vaMugabe vati nyika dzekumavirira dziri kuramba dzichibata Zimbabwe nekuseri kwemaoko vati hurumende yeAmerica yakatemera Zimbabwe zvirango pachikafu pamwe nemishonga yemuzvipatara vaMugabe vati America ngaigare nechikafu chayo vachiti hurumende yavo iri kushanda zvakasimba pasi pechirongwa chekuvandudza upfumi hwenyika cheZimbabwe Agenda for Sustainable Socio-Economic Transformation kana kuti Zimu Asset kuitira kuti nyika ive nechikafu chinokwanira zvizvarwa zveZimbabwe. Panyaya yemufi, vaMugabe vatsanangura Major General Elia Bandama semunhu akanga akazvipira kushandira nyika uye vadzokorodza mashoko avo ekuti paHeroes Eka panoviga vakarwa muhondo yechimurenga chete avo vavati ndivo vanhu vakapira upenyu hwavo mukusunungurwa pamwe nekusimudzirwa kwenyika. Vakurudzirawo varume kuti vasaite mabarika uye vasvora mutemarege unoitwa nevarume vazhinji.
Havapere vakanaka apa vazhinji. Ukangotarisa vese vese. You just settle on one and that's it.
Mukoma wemushakabvu vaFred Bandama vati Major General Elia Bandama vanga vari munhu aibatanidza vanhu.
Waifana kushekedza vanhu. Waifana kuti vanhu vaine vakade kusheka. Elia vanga vari baba vakanyoroweka. Vana vedu isusu vaiti baba Elia. Enai todai raiti mufoi, muri muna chaita. Hapana waitisa. Pediri ari kari Elia anga asiriko jamu. Inari munina, inari baba sekuru, ukoma. Mfana uyona barba ane njere, njere zakanyanya. Waka kombi zaku zepake baika ajikunda ku primary, nuku secondary. Waina barba top, misana ni barba top.
VaMugabe vazivisawo kuti vaBandama avo vanga vari Brigadier General vakapiwa nyembe dzekuva Major General musi wechina svondo rapera vachizoshaya nechishanu mushure mekurwara kwenguva refu nechirwere chegomarara. Munguva yehondo vaBandama vakarwa chimurenga pamwe chete nanava Josiah Tongogara vari kuMozambique. Kurwiwa kwehondo kwambomiswa pasizifaya. VaBandama ndivo vakave mumwe wevarwi vehondo kuve kutanga kudzoka muZimbabwe vakazopinda muchiuto muna chikumi 1980 nyika yatowana kuzvitonga kuzere. Vakaramba vachikwiridzirwa pabasa kusvika vave Major General pavazofa. Vasiya mudzimai Winnie nevana vana nemuzukuru mumwe chete. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Dini Thomas Chiripasi.
Bazi re USAID rinoona nezve rubatsiro rwechikafu pamwe nekugara murunyararo re Office of Food and Peace Program riri kupemberera kusvitsa makore makumi matanhatu kubva parakavambwa muna 1954. Bazi iri rapa Zimbabwe mari yechikafu inosvika biriyoni nezana rimwe remamiriyoni emadhora kubva muna 2002. Bazi iri rinopa chikafu kuburikidza nezvirongwa zveWorld Food Program kuitira kuti vanhu vemuZimbabwe vasavhiringwe nedambudziko rekushaya chikafu.
Tichipranya yechikafu, hurumende inoti goho rawanikwa gore rino richakwana kuraramisa nyika kusvika gore rapera. Bazi rinoona nezvekurima rinoti nyika yawana chibage chinosvika matani 1.46 million kubva pa 798,596 gore rapera. Bazi iri rinotiwo goho iri rakura nezvikamu makumi masere nezviviri kubva muzana. Nyanzvi dzinoti ichi chinhu chinofadza zvikuru sezvo nyika yanga ichinzi yakatarisana nenzara. Imwewo nyanzvi inoona nezvechikafu vaMandla Nkomo vanotiwo kunyange zvakadaro hurumende inofanira kutsvaga chikafu chinosvika mazana mashanu ezviuru zvematani chekupa zvipfuyo.
Makaterera kunefenyuro yenyu ye Studio 7. Tiri kutefenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC. Munokwanisawo kutinzwa padande mutande redu repa internet rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Musakanganwa kuti munokwanisawo kubata Studio 7 pa 909 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mauto emuUkraine anoti ndege yemauto emuRussia yakarwisa nezuro ndege yehondo yemuUkraine kumabvazuva kwenyika iye. Izvi zvakaitika munguva iyo mutungamiri weRussia vaVladimir Putin vari kushora zvirango zviri kutemerwa nyika yavo neAmerika. Mutauriri wezvekudzivirirwa kwenyika muUkraine vaAndriy Lysenko vati chombo chemisao chakakandwa nendege yehondo muRussia chakadonedza ndege yemuUkraine yerudzi rweSU-25 asi mutyairi akakwanisa kubuda mundege iyi ari mupenyu.
Thank you. Mumwe mukuru mukuru muUnited Nations anoti kurwisana pakati peIsrael neHamas kwatanga zvakare zvitevera kupera kwemaawa mashanu erunyararo kuitira kuti vanhu batsira vakwanise kupa rubatsiro. Mukuru anoona nezvezvirongwa zveUnited Nations muPalestine vaJames Rowley vati chibvumirano cherunyararo charemekedzwa nemapato ose asi kurwisana kwatanga zvakare papera nguva yanga yatarwa neIsrael iyo yanzi yarwisana nemuchadenga muGaza Strip uko Hamas ichikanda zvombo zvayo muIsrael.
Imwe yemakambani makuru anoita zveunyanzvi pasi rose yeMicrosoft inoti iri kuronga kugumura vashandi vanosvika zviuru gumi nezvisere muurongwa hwayo gore rinouya. Kambani iyi inoti iri kudzikisa uwandu hwevashandi vayo nezvikamu gumi nezvina kubva muzana kubva pavashandi vayo zviuru zana nemakumi maviri nezvinomwe senzira yekuvandudza mashandiro ayo zvichitevera kutenga kwayakaita kambani yekufinland yeNokia.
Ino iStudio 7 munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Munokwanisa kutibata pa channel sim muchishandisa decoder WizTech kubva na 9 PM kusvika na 11 PM. Kana muri pa WizTech tsvagai channel yakanzi CH Zim. Kana muri kunetseka kuitibata dzimai decoder renyu kwekanguva muri batidza zve musikana zvakare kuti munyatsobata chirongwa chechannel Zim pa channel CHZim.
Channel Zim inotererwa nguva dzose pa satellite TV, smartphone nepa internet inoti www.channelzim.net.
Musangano wechimakumi maviri wakanangana nekurwisa denda remukondombera weInternational AIDS Conference uri kutanga nemusi wesvondo kuMelbourne Convention and Exhibition Centre kuAustralia. Musangano uyo uchapera nemusi wechina uri kutarisirwa kuti unenge uine vanhu vanosvika zviuru gumi nezvina kubva kunyika dzakasiyana-siyana pasi rose kusanganisira Zimbabwe. Mashoko aburitswa nebazi reUnited Nations Program on HIV and AIDS ari kuratidza kuti Zimbabwe iri kuita zviri kuyemurwa nenyika dzakawanda mukurwisa kutapuriranwa kweHIV.
Zimbabwe inonzi ine zvikamu zvitatu kubva muzana zvevanhu vatsva vabatwa nechirwere ichi pasi rose. Zvinonzi vari kubatwa nechirwere ichi vazhinji vari munzvimbo dzekumiganhu yenyika uye kumaruwa magrowth points nemapurazi akagariswa vanhu patsva. Asi kubva muna 2005 kusvika muna 2013 Zimbabwe yakaderedza uwandu hwevanhu vari kubatwa neHIV nezvikamu makumi matatu nezvina kubva muzana. Mumakore aya Zimbabwe yaderedzawo uwandu hwevanhu vari kufa nedenda iri nezvikamu makumi mashanu nezvinomwe kubva muzana. Nyika inonzi iri kukwanisawo kuwanira vanhu mishonga. National AIDS Council inoti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nemazana maviri ezviuru vari kurarama neutachiwana weHIV muZimbabwe. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru wesangano reAIDS and AIDS Center vaEmmanuel Gasa pamwe namuzvare eVince Mugumbate avanoona nezvekuburiswa kwemashoko musangano reWomen and AIDS Support Network. Totanga nekunzwa kubva kuna muzvare Mugumbate kuti vanoona sei nyaya iyi uye zvavari kuitawo sesangano.
Nokutozviziva kuti chokwadi zviri kudzikira nekuti takatarisana nehurumende yedu imi takatarisana paMinistry of Health vane maprograms akawanda avari kuita ekuzivisa vanhu nezveutachiwana izvozvo pamberi pazvo. Tichidzidzisana nemaorganizations akaita seyedu yeWomen and AIDS Support Network takatarisawo futi neNational AIDS Council nekuti pakukoordinata ipapo ndopanoita kuti vanhu vanzwisise kuti chirwere ichi tinochibata sei, tinochicontaina sei. Saka ndiri kuti zviri kutifadza kuti basa ratiri kuita takabatana neministry, takabatana neNational AIDS Council, tinenge tiri kufamba negwara rimwe chete.
Vagasapinda itinzwe muri kuona sei chii chiri kupa kuti zvinhu zvinge zvichienda mugwara rakanaka muZimbabwe?
Munyika muno tinofara zvikuru nekuti tichitaura isusu takatarisana neripoti ichangobuda yaburwa neUNAIDS yavakutaura kuti there should be more money for funding and research. I think kuti tikagona kuprioritiza ipapo senyika isusu tokwanisa kunge tichikunda kuti tikwanise kuti mazero matatu aya tinokwanisa kuachivha senyika. Uye nemataurira avaita ivo vanga vachiti ivo 58% since 2001 has dropped below 200,000 in the 21 most affected countries muAfrica muno. Saka zvinhu zvekuti isu seZimbabwe tiri kufara zvikuru, but kufara kwatikuita tifanira kunge tichibva tigutsikane kozi pari zvino tinoona kunge denda iri richatipa dambudziko guru kozi senyika takatarisana nenyaya yekuisa vanhu pachirongwa chetreatment. We are not doing well as a nation for children. Kuvana uku hatisi kukwanisa zvakanyanyisa senyika. Saka tatikumbirisa isusu kuti dai zvagoneka maorganizations kunyange zvakaita sana National Health Council pavanoita coordination yavo, even Ministry of Health, dai vakwanisa kuti ezvinezvi in every ministry kunofanira kuita HIV AIDS desk.
Muzvare Mugumbate, muri kutenderana here nezviri kutaurwa navagasa izvi tichitarisa vana vadiki?
Ehe, titori concern yatinayo isuri kuzemaorganizations anoshanda nevanhu vanorarama neutachiwana kuti concentration kazhinji kacho iri kuvanhu vakuru. Mishonga yevana iri kunetsa kuwana handiti. Saka tiri kuti dai hurumende yatarisisa zvechokwadi kuti zvinhu zvevana, nekuti vana vari pane vamwe havo vekuti zviri kupreventwa vasati vazvarwa, itinoti prevention of parents to child transmission of HIV, asi mishonga yevana iri kunetsa kuwana. Saka tiri dai hurumende yashanda sezvayakaita pavanhu vakuru kuti mishonga iyo ive readily available. Zvikadaro I think zvinhu zvinotiitira zvakanaka.
Vagasa, imi munowanzoshanda nevechidiki, tiudzeiwo nezvezvirongwa zvamuri kuitawo muchibatsirana nehurumende.
Zvechidiki zvatiri kuita ezvezvi tatichiita masport festival ekuti vanhu vechidiki vanoda maidea ekuti ivo pachavo vanokwanisa kuti vasangane vachitaura nemaitiro avanoita ivo kuti vanzwisise kuti zvinomira sei.
Pane musangano uri kuitwa kuAustralia uyu uri kutarisa nezvenyaya dzeHIV AIDS. Musangano wakadai wakakosha zvakadii?
Wakakosha pakuti ndipo panoungana vanhu vese jikerere, yekuti munhu wese anenge achienda senge fanike nguva inoiyi kuZimbabwe wakabvawo chinyi hurumende yedu iri kuda kunoita kuti icomparison yekuti vanhu vari kuzvifambisei kune dzimwe nyika. Isusu sezvatiri kuzvipembedza kuti at least munyika medu tikuona kuti vanhu vachinja behavior. Saka zvio zvakakosha kuti tinosheya nevamwe paconference iyoyo kuti isusu kana tavadzoka vanosheyawo nevari kunoku, kuitira kuti tizive kuti toramba tichidini tichikontena chirwere ichi zvakadini.
Mukuru wesangano reWomen and AIDS Support Network Muzvare Vince Mugumbate vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kuna vaEmmanuel Gasa, avo varinovawo mukuru musangano reAIDS and Arts Center.
Yashika nguwe ya tinoverenga tsambambozha dzenyu pamwe nematext message amunotitumira.
Munyoro wedu wekutanga anoti, wakadii hako Jonga, ndinotenda nebasa rauri kuita, urambe wakadaro. Ndini Gilbert kwaMutare.
Nyasha ari kwaMurehwa anotiwo, ndinofara nechirongwa chenyu asi dai muchitishedzerawo vamugabe vatiudzewo kuti vanofungei nemamiriro aita nyika yezvino. Maita basa nekuverenga tsamba yangu.
Tinotenda kwamuri mose manyora nhasi mukoma Nyasha naGilbert netsamba dzamanyora. Tinoti rambai muchitumira tsamba mbozha dzenyu muchitiudza mazita enyu, kwamunogara uye zvamunoda kuti vamwe vateereri vazive. Email yedu studio7@voanews.com. Matext messages kana WhatsApp tumirai kunhamba dzinoti 001-202-465-0318.
Tinadzokorora zvakare nhamba idzi 001-202-465-0318. Tinotiwo kwamuri imi vateereri vari kunzwa chirongwa chino, titumirei tsambambozha dzenyu kana matext message muchitiudza zvamunoda kuti vamwe vateereri vazive. Chirongwa chino ndechenyu imi vateereri.
munau dzemitambo Premier Soccer League ichitsigirwa Net1 yaparura makwikwi e1 Wallet Cup. Kambani yenare iyi iri kutsigira makwikwi aya nemari inosvika zvuru mazana mashanu zvemadhora. Makwikwi aya ari tinodzokora zvakare makwikwi aya apa kuti mitambo yeCastle Lager Premier Soccer League imbomiswa mukupera kwesvondo rino. Zvikwata zvisere zvanga zviri pamusoro pelog gore rapera ndizvo zviri mumakwikwi aya. Zvikwata izvi zvinoti Dynamos, Highlanders, Harare City, FC Platinum, Chicken Inn neHow Mine. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru wegungano rePSO vaKenny Ndebele kuti tinzwe zviri kuitika.
Taparura cup inonzi Net1 Super 8 Cup iri kutanga kutambwa mangwana ne Friday. Kuri kutamba maclub 8 akapedza gore last year ari pa top 8 yeCastle Lager Premier Soccer League.
Mukombe uyu une mari yakawanda zvakadii?
Oh, vachawina mukombe uyu vachawina $80,000. Vari pa number 2 vachawina $50,000. Vachatamba kusvika kuma semifinal vachapuwa $30,000 per team. Vachanokwa pa quarter final vachawana $20,000 kuti team ne team.
Tiri kuona kuti makambani mazhinji anenge ari kutatarika vaNdebele. Makwanisa sei sesangano rePSO kuti munge muchiita kuti veNet1 vauye kuzobatsira nyaya dzemitambo munyika?
Tiri kutenda kuti muri kuzviona kuti zvinhu zvakaoma. Asi isusu ePSL tiri kufara zvikuru kuti ikambani iseNet1 yationa kuti timakete magames avo neSuper 8 yacho iyo. And isusu as PSL tichakurudzira maclub nemasupporta nevanhu vese vari kufarira mutambo wenhafu kuti vauye kubvira mangwana kune mitambo Mandala panotamba tinonzi double header. Uchatamba Harare City neTriangle, FC Platinum neChicken Inn. Toti neSaturday uchatamba Highlanders neHow Mine kuGweru Wascott. NeSunday mutambo weCapes United neDynamos kuNational Sports Stadium. So mitambo iyi yakakosha, mitambo ichanakidza sekuona kwedu and sekutaura kwemaclub acho.
Mukuru wegungano rePSO vaKenny Ndebele vari parunare muHarare.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 p.m. nasi tiri kuparura chirongwa chakanangana nemadzimai cheWomen's Live Talk Round Table, icho chinotarisa zvakanangana nemadzimai.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei ma text messages panhamba dzinoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai kuti mutaure pfungwa dzenyu palive talk.
Kana muri kunze kwenyika munogona kufona panhamba dzinoti 001-202-617-2077 kuti mutaure pa live talk.
Vuma
zvengo yedu yapera rakaiti mbotarisa musoro yenhau zvakare.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanotuka Britain vachiti ndiyo iri kufurira zvarwa zveZimbabwe kuti zvitsvage upoteri munyika iyi.
Sangano rinomirira kodzero dzevatori venhau rosvisvikana nekunonoka kugadziriswa kwemitemo inotyora kodzero.
Zimbabwe yoonekwa nepasi rose seiri kugona kufambisa chirongwa chekudzivirira kutapuriranwa kweutachiwana hweHIV.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana anokuonekana nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Jonga naChris Kandemiri.